Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 11/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa asvika ndokubva vati neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo. Suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei. Tabatanzwa mumwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa.
Mapurisa anosunga vanhu vange vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange.
Hakuna kodzero inotika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ra gidi rinodarika gidi rokuridza puti.
Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Vaya vari kuda kutengera mbeu dzavo vogande mafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsakuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatsokuwanikwa iye zvino.
Varimi vochema chema nekudhura nekushayika kwoitwa mbeu nefotereza pane dzimwe nguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekumanikaland nezuro akasunga vanhu gumi nevatanhatu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda yekwamarange uko kunonzi kwaberekera ingwe. Vanhu vakasungwa ava vanonzi vainyunyuta kuti mapurisa anopota achipfuura vanhu uyewo vachibatsirwa dzimwe nguva nevanochengetedza migodhi iyi. Asiwo zvinonziwo vamwe vanhu vanongoitwa kafira mberi kunyango hazvo vachimbenge vapomerwa kuti vanenge vachichera mangoda asiri pamutemo. Mumwe wakasungwa ndivafarai Maguhu vesangano reNatural Resource Governance. Takakwanisa kubata vamaguhu vachangobva mukusungwa nezuro manheru tikavabvunza zvanga zvatora nzvimbo.
Tanga tine commemoration kwamarange yatanga tichirangarira vanhu vakafa ikoko vakaurayiwa nemasoja nemapurisa nemasecurity guards. Tichirangarirawo zvekare kupambwa kwenzvimbo yekwamarange nemadiamond mining companies. Saka tiri ipapo mapurisa asvika ndokubva vati neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo. Suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei. Tabatanzwa mumwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa nisingatendekwe kushanyirwa. Saka kutaura kuno kuti tiri muusungwa. Mutarishandiro.
Kwasungwa vanhu vangani?
Iko zvino izvi tava 16.
Vekunze ava vanga vabva kunyika dzipi?
Panga paine vatatu vabva kuBrazil. Vangangoita vatanhatu vabva kuSouth Africa. Avangori vashanu. Kozoti vatatu vabva kuSwaziland. Kuti vamwe vatatu vabva kuZambia. Kozoti mumwe akabva kuKenya neakabva kuUganda.
Makwanisa kuti mutaure nemagweta enyu here kusvika pari zvino?
Ya, iko zvino zva pasimoni yakureba ndo vambouya vachitsanangurira vanhu zvichaitika mangwana.
Zvinoreva kuti muri kutorara mujeri here apa?
Hongu, ndo zvichaitika izvozvo. Mangwana ndo patinozoendeswa kumatare tozonzwa kuti zvinonzi kudini.
Avo vanga vari vafarai Maguhu vesangano reNatural Resource Governance vachitaura vari mumaoko emapurisa kuMutare Central Police Station.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? ekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawa yo Metropolitan, endai kubulawa yo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase, Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Jishavane Ngezi, Jishavane Runde, Kutimuzive Zimwe Njimbo, Uyeje Kutimuyaso Ziva Kutimunenda Papi Chaizu Kunjimbo Zatado Maizize Kunyoresa Kuvota Enda Ipa Website Yedu Pa www.voashona.com Ndipo Pachakuratize Ikuti Pamuno Enda Chaiponde Papi.
Mutungamiri we Bato Red National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru varikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvota. Kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuda kuti vanhu vanodarika mamirioni manomwe vanyorese kuvota. Vanhu vanodarika mamirioni maviri chete ndivo vanzi vanyoresa kuvota kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Panyaya dzekuvota inyaya dzinokosha uye dzinodzamira. Iye zvine izvi tiri kutaura zvatiri kutaura izvi tiri kunyanyisa kurwadza matambudziko ari kusanganikwa nesu vabereki kana takatarisana nevana vedu vechidiki. Tine vana vechidiki vadzidza zvokudzidza zviya vasina mabasa. Vakaroora nekuroorwa vane vana vavo vakuda kuenda kumayunivhesiti. Vasingazive chinonzi kuenda kubasa chii nokuti mabasa hapana. Saka vana ivavava ndivo vevamwe vatsondoka moyo kuti chandinoendera kuno register chii. Asi chavasingazive ndechekuti nemufungo iwoyo chete vatozvikanganisa pachavo vanotenge vabatsira zanu ipapo nekungofunga ikoko chete. Saka kutozvibetsera kuenda kuno register kuti vavote kuti upenyu hwavo usanduke nokuvotera kuti ravo ramangwana rimire zvakanaka. Nokuti ndivo vechidiki vane huwandu hwakatokwirisisa kudarika isu tine mazera echikuru.
Imi makaenda kuhondo muri mwana mudiki chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi hakusisina zvepfuti vane kodzero yekuti vavote. Ikodzero yakakosha zvakadii titarisa nhoroondo yenyimi yekuti makarwira nyika kuti vanhu vaone kodzero iyoyo nezvaakuitwawo nevechidiki mazuva ano?
Hakuna kodzero inodarika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ragidi rinodarika gidi rokuridza pfuti. Nokuti chega chega chaunoda chaakutobuda kuburikidza nokuvhota, kuvhotera budiriro, kuvhotera zvinangwa, kuvhotera pfungwa dzako dzauri kuda pane rako remangwana. Ukatadza kuzviita izvozvo kutaridza kuti ndopa wagumira wakuita sorunyemba rwuya rwadimburwa musoro mvura yakasakare. Haruchagona kutambarara nokuti kunze kwaoma.
Mutungamiri webato rinopikisa Red National People's Party, Dr. Joyce Mujuru, vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi Nasi tine urukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti ava vekutungamira bato rePeople's Democratic Party ava vanotiwo avaone gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo vachikwanisa kumisa hurumende kuti itore zvikwereti zvakawanda zvinodarika mari inenge iri mubhajeti yegore rinouya. Tabvunza vabiti kuti sei vachifunga kuti zvinonetsa kuti vachombo vagadzirise upfumi hwenyika.
Kungotaurawo kuti munhu anofanongotaurawo gore rinokuya rakatooma because igore resarudzo igore remaelections. So pese panoitwa maelections budget harifambeba because election yacho ine mademands akawanda. But chichazonyanya kuita kuti budget risafambe inyaya election promises ZANU-PF. Iyo vachombo ivavava vakatoiswa pa Minister of Finance kuti as a member, as the chairman of ZANU-PF's campaign team, kuti vaite guarantee kuti tepi charamba yakavhurika kuti isupporte ZANU-PF. Zvadzingirwa chinamasa zvimwe zvacho ndezvekuti anga apande pamwe paanga achiti no, I cannot. Saka vavaisa chombo kuti matepa aya avhurike. So budget deficit yedu yegore rinouya ndoona ichisvika m4 billion chaimo chaimo ini because nenyaya yekudungamidza kwekuti tiri muelection and election yega zvayo haibudgetike ba because mademands acho akawanda and toona kuita runoff inenge iri unbudgeted expenditure futi iyoyo. So no one balances my books in a budget year. But tese tinoziva nenyaya kuti ZANU-PF chikonye chinongodya chihuku chaiyo chinoitwa broiler chicken chinongodya chichingodya chisingazoti chiri kudyirei and zvachiri kudya zvabva kupi. So there will never be fiscal discipline under a ZANU-PF government. Uyezve growth rate iri kutaurwa ye 3% iyi kupenga chaiko kupenga. Hakuna munhu ari kutaura kuti growth rate ingapfuure 2% because hakuna production, hakuna industry. But economy yaane madistortions. Madistortions achaita kuti ishiringe. Madistortions aya ari kuuya nenyaya yekuti taane maparallel exchange rate. Madistortions ari kuuya nekuti vana muzvina business vano exporter havasi kuwana mari yavo maexport earnings avo kuti varambe vachi exporter. Madistortions aya ari kuuya nekuti zvatiri kudya tiri kuimporta asi mari yacho tisina.
Rimwewo dambudziko riripo inyaya yekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ndo madistortions andiri kutaura aya. Tiri mueconomic recession. Economic recession inoreva kuti hakuna mabasa, hakuna maindustry ari kufunctiona. Saka economic recession is a crisis of underaccumulation. Vanhu havana mari muhomwe. Zvasiyana ne crisis of overaccumulation, crisis of overheating yatakaita from 2006 to 2008. Wherein takata mabillionaire tese but mabillionaire asikatenge chinhu. Too much money chasing too few goods. But kutadza kwachinamasa kwaita kuti pamusoro perecession ipapo crisis of underaccumulation. Tiite mafeatures crisis of overaccumulation. Chakozeresa kuti zvizvikwire munomu. Inyaya yekuti chinamasa aita inonzi budget deficit. Yakataurwa naChombo nezuro kuti ari kufungidzirwa ichaita 1.8. Ini ndakazvitaura mustate of the economy yangu address kuti iri kusvika pa 2.5% or 18% of GDP. Saka kana maita chikwereti chaita kuti muri kuspenda mari yacho musina, you have to finance this budget deficit. So vari kufinance the budget deficit nenzira dzisina kuita twasu nenzira dzisina kuti waro.
Vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu pagadziriro yekurima kwemwaka uno.
Ichokwadi mvura yatanga kunaya gore rino sekuziviswa kwatakaitwa nevanombonera nezvemamiriro ekunze. Ingangoti apo naapo kuva mwedzi mitatu iyo inoi kubvira pana Oktobha patapfuura kusvikira muna Dhisemba, asi zvechokwadi mvura kutanga yanaya yatanga kunaya. Zvemuminda iko zvino vazhinji vevarimi semazuviro atinoita ndonguva yavo yekuti vaunzwa kuti yorira mudenga mumange womanyamanya zvino kuti wochipedzisa kuita land preparation yai. Zvatiri kuonawo ndezvekuti varimi vari kugadzirira chaizvo vachipuwa kukurudzirwa kwakanyanya nemamiriro akanga akaita mwaka wegore rakapera.
Ko, ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo?
Tambudziko rataona iko zvino pari zvino nderekuti kuma inputs uko vari muzvirongwa zvakafanana nana komandi nepresidential ava havana dambudziko rakanyanya kukura, asi vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatsokuwanikwa iye zvino, hatingataura takanangana nemamwe makambani dziya dzinotora nguva dzigosvika dziri kushayikwa idzodzo. Kochizoitawo dambudziko rekuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika zvisinga zvisina wakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana-siyana, asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotota, uye tichitarisa zvekare zvavakaita mumwaka wapfuura. Saka mainputs edu kukwira kwaari kuita zviri kutorewa kuti nemari yekurima tinoti maproduction costs aya ari kusumuka zvokuti zvichazotoda kuita mumwe munana wokuti market inozopa here mari inoita kuti murimi agone kuwana yaakashandisa achisara zvekare aine pundutso kana kuti profit. Ndo rimwe dambudziko guru guru ratiri kuona pari zvino.
Muri kutaurira nawo here nehurumende nezvedambudziko ratarisana nevarimi iri panyaya dzemitengo?
Hongu tiri kuita hatinoti masubmissions aya pamwedzi pamwedzi, iye zvino takutoita pavhiki pavhiki tichitaurirana nemainstitutions akafanana nekuministry yehurumende inotarira nezveagriculture, tichitarisa zvekare nevekutrade, tichizotarisa zvekare nevekufinance, tichiitawo zvekare pamwe chete nereserve bank of Zimbabwe kuti dambudziko rapinda iri rigone kubatwa, nekuti hatina kwatingamboenda kana mitengo yezvinoshandiswa navarimi yoramba ichingokwira isina tarisiro yekuti mutengo wembeu ichatengeswa navarimi mwaka unouya kana nguva yekukohwa yakwana uchakwanisa here kuti uzodzosa zvakashandiswa nemurimi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka rine mumwe mudzimai anoshanda iye achibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nepasi rose. Asi pari zvino regai timboenda kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pamusoro penyaya yemapermits ekuti vanhu vagare muSouth Africa.
Zita rangu ndinonzi Diana Zimbuzana Chambara. Ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe Excellence Forum riri kuPretoria muno South Africa. Zvakaitika ndezvekuti nezuro Director General veDepartment of Home Affairs muno South Africa vakadedza vatapi venhau vakavaturira mashoko ekuti ivo maZimbabweans ari kuapplya for Zimbabwe exemption permit apiwa nguva yakati wedzerwe yekuti vaendese mapepa avo anotaridza kuti ivo vari kushanda kushanda kana kuti vane mabusiness kana kuti vanoenda kuchikoro munomo izvi zvawedzerwa kusvika musi wa 31 ndira gore rinotevera ra 2018
zvinorevei kumasangano akadai semi anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvirimomo muSouth Africa
izvi zvinofadza chaizvo nekuti vanhu vakuenda kuzororo rekisimusi vakagadzikana hana vasingazivi kuti ko zvino mapepa zvangu ndinoendesa nguva uye zvichafamba sei uyezve ivo vehurumende veVFS inotora mapepa iyi vanenge vakuchitorawo mapepa zvakanaka vachinyatsonanzerera nekuti vapiwa nguva yakati rebei kuti vanyatsotarisa mapepa zayo ndiwo here uye akakwana here pamunhu paanenge auya paya saka izvi zvakanaka chaizvo zvinoita kuti vanhu vagadzikana hana
pane zvimhingamupinyi here zvamungati zviri kutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe mukugadzirisa mapepa azvo pari zvino zvamungade kuona zvichigadziriswa
kunge vanhu vachinge vasina ruzivo rwakanyanya rwekushandisa makombiyuta zvayo nekuenda paindaneti vanhu zvinovaneta izvozvo kuti vaite maonline applications acho nekuti iye zvino izvi vatisiyanei fomu racho nezvakanga zvakaitika muna 2014 paipa vakaunza mazekesi iye zvino izvi pane security verification neine saka izvozvo ende zvinenge zvichikupa nguva yekuti unofanira kunge wapedza panguva yakati saka kune vanhu vasina ruzivo rwemakombiyutas zvinoti nesei asi hatingangozvishore tichingoti zvakaipa dzimwe dzenguva vakazviitirawo kuti zvinhu zvinyatsoifambe negwara rakanaka security ive yakati simbei tobva ipapo vanhu kana vachinge vanobhadhara kumabhengi munhu kana achinge akwanisa zvake kuita online application acho akaprinda rimwe fomu rinobuda ipapo akaenda kunobhadhara kubhengi hazvisi kunge zvichiitika automatically kuti mari dziri kubhadhara reflecta kwaikwezvokuti system inobva yakuvhurira saka zvinonge zvaakutomboda kuti vanhu vanyorerezve kuVFS kwacho vachibvunza kuti ndakabhadhara mari yangu chindivhurira insystem saka ichocho ndo chimwe chemhingamupinyi zviri kuwanikwa nevanhu uyezve kune vamwe vane mapemiti arimo mumapasipoti avo asi ukada kuti ucheke pemiti yavo itarise kuti ukwanise kumuitira online application hazvisi kukwanisika nenhau yekuti zviri kubva zvashayikwa ende kufona kuVFS pari zvino unenge uchingo vanhu vacho vanenge vasati vanyatsozvisisa kuti vanovarira kufambisa zvinhu zvavo sei saka unogona kuzoenda kuhome affairs woenda kuhome affairs unozvibvunzisa tichaita izvozvo zvinoitwa neVFS saka aya ndo matambudziko ari kuwanikwa nevanhu asi tinodayira kuti zvinhu zvidiki zvinogona kugadzira
iro sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe
isusu tinobetsera zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kwete muSouth Africa bedzi asi pasi rese zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda muZimbabwe zvinogona kuuya kwatiri zvichida rubatsiro isusu tinoita zvepahuman rights tingangoti tinomirira vanhu pagodzero dzavo dzinenge dzaambunyikidzwa tinowanikwa muPretoria tiri panonzi pakutwanom democracy center tiri pa 357 Fifth Street muPretoria
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashiripiti atinonzwa kuti ari kuitika mudzikereke dzakasiyana-siyana. Uko tinonzwa kuti vanhu vari kuita makwikwi ekureurura kana kupupura zvemanyepo senzira yekutsvaga mbiri kuti vaprofita ivavo kana mareverendi kana dzin'anga idzodzo vange vachinzi vari kukwanisa kana kuti vanogona kubatsira veruzhinji matambudziko akasiyana-siyana. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata Reverend Vusani Mhlanga kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika makereke izvi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Mhlanga.
Ndogamuchirai vajonga muri seyo dziri seyo ari seyo mabasa kwamuri ikoko.
Aiwa kuno tiri vapenyu. Reverend nhasi tati timbokurukura nenyaya dzatiri kunzwa kuti dzinenge dzatomuririro weshiri mumakereke umu kuti vanhu vari kupupura asi kazhinji kacho vanenge vachipupura nhema zviri zvekupa mbiri kune mufundisi kana muprofita wekereke iyo yokusimudzira kereke. Imiwo semunhu wekereke munoona sei nyaya dzakadaro?
Mukoma Jonga, tinoziona nekuzviverenga nekuzvinzwa zvichiitika mukati menharaunda nemakereke atinoshumira tiri, atinonzwawo makereke ari kutanga mamwe ekare. Inhau iri kungotaurika musine nguva. Inhau isiri zvayo yatingati pachirungu inyowani kana kuti it's a new phenomenon. Aiwa, inongori nyaya inotaurika. Ndingati Jonga, ndokwanisa kutaura nyaya yangu kazhinji sei ndakarerekera kubhuku zvakaitwa nevapostori. Asingi mune nyaya irimo iri kuna chapter 19 vana vaSkefa vaita zvekubvisa madhimoni. Asi hanzi Bhaibheri roti vanga vati kushandisa simba raJesu, vaishandisa simba ravo.
Asi kachiri kuitika referendum Muhlanga, zviri kunzi zvinhu izvi zvawanda kwazvo kunyange zvava zvagara zvichiitika. Takatonzwawo kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodzawo maitiro akadaro emaprofita nevemakereke.
Mukoma Jonga, nekuda kwekuti makereke ari kuwanda pasi pezuva, ari kuwanda pasi ratiri kurarama, zviri kuwandawo nekuda kwekuti makereke ari kuwanda, vanhu vari kuwandawo, matambudziko ari kuwandawo, vanhu vari kutsvagawo mbiri. Saka zvinhu zvinowedzerawo nekuwandawo kuri kuitawo uwandu hwevanhuwo, uwandu hwemakereke, uwandu hweungano dzemasangano akasiyana-siyana. Saka zviri kuwedzera, hatisi kuramba. Inyaya yekungoti vanhu vari kuwedzera, makereke ari kuwedzera pasi pezuva. Saka pari kuwedzerawo vanhu, pari kuwedzerawo maprofita, pari kuwedzerawo mareverendi, pari kuwedzerawo mapastors, pari kuwedzerawo vhangeri. Izvi zvinobva zvichiri ndizvo zvichiwedzerawo.
Asi zvinosiya papi Chiremera changa chagara chine makereke?
Ichokwadi Mukoma Jonga, Chiremera chemakereke chiri kudzikira. Chiremera chevatungamiriri vemakereke chiri kudzikira. Vanhu vaakutarisa dziso rekereke, harichisiri dziso revaitarisa naro mumashure umo. Pazvanga zviri kereke payanga iri panzvimbo patingati pastatus quo muchirungu. Saka vazi yabva kereke, yabva kereke, saka yadzikira. Yeningati vanhu vaiwimba nekereke, vanhu vanowimba nekereke vari kudzikira nenyaya nenhaurwa yetiri kutaura nepano kuti vanhu vari kushandisawo sekubva kwatinoita masimba, vanhu vari kungotsvagawo masimba, vari kutsvagawo mbiri, vachiri kutsvagawo kuti vanhu vamakereke azare neungano dzevanenge vari, vari kutsvagawo even kutongowedzerawo financially mari chaidzo chaidzo. Saka vanhu vachizvitarisa shuwa-shuwa, chokwadi kuti Chiremerera chekereke chadzikira.
Totarisawo kuti vedzikerekewo vakawanda vari kupindawo mune zvematongerwo enyika. Kare zvaiitika hazvo kuti makereke aidyidzana nevezvematongerwo enyika, asi iye zvine zvinenge zvati nyanyewo zvakare. Imi mune zvamungataurawo here pamusoro pazvo?
Mukoma Jonga, nekuda kwekuti tiri munyika and mhepo iri kuvhuvhuta, saka mhepo painenge richingovhuvhuta inosiyawo tumwewo tunhu twakawanda twainongosiya mhepo. Haigoni kungoenda isina tumarara twayasiya. And patinenge tiri kungofamba Jonga, unogona kungotorwawo nemhepo. Saka zviri kungoitika chokwadi kuti vakuru vemakereke, vasiri vakuru vemakereke, vatungamiriri, mhepo iri kuvamba ichingovhuvhuta. And pairi kungovhuvhuta, tiri kuraramawo munyikawo ine nzarawo. Ende dzimwewo nguva kuri kungoendawo uchinonzi mira nepapo apa nevari kuita zvematongerwo enyika, unogona kuwanawo cheuviri woramba wakatomira ipapo. Asi Chiremerera chako nechiremera cheukereke chinobva chadzikira.
Aiwa, tasvika kumagume echirongwa chedu Referend Muhlanga. Tinotenda zvikuru, onekai zvenyu vateereri.
Mazvita Mukoma Jonga, mazvita vateereri.
Manga makateerera kuna Referend Vusani Muhlanga muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anosunga vanhu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwaMarange neZuro. Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Varimi vochema-chema nekudhura kwoita mbeu. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngokwami kangilasizi laye kubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Kule mbali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami. Kucho abanengi kumnumzana emasoni mnangagwa yena osanda xotshwa kubandla lezanu-PF njalo olakho ukubotshwa.
Kambe ukhulundile naye usuke ndiwadla loko wesilimbo wabuyela emakhadeni nqayini zakhe emzini lakhe kakudala ukuyosungula ubutsha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhaxabule isalukazi esingumkakhe ngoba simncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emasoni Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanu-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lo Mugabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi seGugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi. Abantu besala ukuthi behle kuyehlula azafike kulesikhathi. Wayevele kukhangela ukuthi kuzakwenzakala khona lokho. Le nto kade ihlalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Kule mbali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonquthela eGugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshwe athonisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa embopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezocuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidlands. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumile kuzanu yikho izanu iza kuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababethi bayambopha labo zimbila zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli ucuku phezu kwabantu beMathebeleland, babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ukusela, belwela ukudiliza umnotho welizwe okubangela ukuhlupheka kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapha abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana loMgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla leZANU-PF futhi kathesi abafuna ukuthi ngaye iZANU-PF iyakhokhela ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeli kwakomgabe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uzulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla leZANU-PF kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yebandla leZANU-PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla ngesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu khala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabond kumbe ngedola. Laba basebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezivalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kulalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Nare ngumsekeli omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulwisana osokuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU-PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe kodwa ke kuaffecta uZulu ngokuthi uZulu eZimbabwe khathesi akalamsebenzi uZulu eZimbabwe khathesi sikhuluma nje so abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogwe Moyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ngxabane khona ebandleni leZANU-PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa kule viki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokho kunika ilizwe ibizwe elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizinisi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengalaqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapha bona khona ukuthi ikusasa likhanya lilolutsho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhiphe umongameli Mugabe leZANU-PF yakhe embusweni.
Okwakhathesi kunzima, kunzima sibele ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bakhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy, bekhangele nje ukuthi uhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakhamuzi anda umnumzana Ngqabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokho kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU-PF ephuma lenhlelo ezizathuthukisa uZulu nangusele eminyaka engamajumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungela ntuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisa kuphela ukuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukudilika phoze kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawondeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulu.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi-13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, e-North nase-South. Mashingo North, South, West le-Central. Le Mashingo e-Bay. Emathebeleland North, e-Lupane East, e-Cholocho, North le-South, le-Mkuzi. Emathebeleland South, e-Matobo North, kanye le-South. E-Bubulima East, kanye le-West. Enkabazwe e-Midlands, Gokwe South, le-Central. Gokwe, Sasami. Mberengwa West, e-South, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola ku website yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lokufundisa abantu ukuthi bayevota azange kungene kuzwi oso kusenzakala kathesi ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu nakenako-alliance bangena indlu yendlu bekhuthaza abantu ukuthi bayevota ngangezimbabwe inkulu kangaka ingeza izikhetha izimbi zonke so izezikanile ugaba ibantu babhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amasu.
Ngiyanikhuthaza bakithi ukuthi hamba niye lezetha njengamavota. Nabo abangenabufakazi ukuthi bahlala ngathi hambani kuma-councillors yenu ihambe futhi nakubosobhuku siyobhalisa khona ngapha emakhaya emadolobheni asambeni siyobhalisa ngokumelezi yethu ngoba yikusasa yabantwabethu isezane zenu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemaswingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuliviki esedeswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacansini laye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thande Kozintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo, ngibonge njalo zamadabezi lalalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngendiza zabo ezazilani yamandla. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulu ndinilo laye usuke mbe wadlala okokwesilungumbo wabuyela emaqhageni enqayeni zakhe embizeni lakhe kakudala esekhumbula ubusha bakhe kwasekuvusa imizwa ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho bona engathi kungaba yikhona lokhu.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhuya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Nxa engqondweni yakhe wayezilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphinda le ndiza yakhe yenzakati ngoba phela engathi kuyathile ukuguga othandayo ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi lesi sikhathi sibona sesenze uluphi oluthize ebesinganayo singalenza kodwa ingqondo nxa isiseyafika kulelo banga ufuna ukwenza ulutho iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi iyenakasela mizwa kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years balicina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba le phela kaNkomo lamadaba ezulu izele indaba engasikeli khona lapho ekubhaxabuleni lasalwazindlu. Uthi ukuthi donsa amatole kuthi indaba le iminyaka yona le engamathumi amane. Uthi ukuthi kukhona vele okulesisisa bangacaca neminyaka abalayo, kodwa le engamathuma amane edluleyo kutho ukuthi nxa ukha usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuphela kwakusemqoka kumbe waye indoda ayisenqongele ukuba indoda kwayo ngoba ukuthi laiseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu beminyaka ngesizi lapho wayeindoda sibili khona kutho ukuthi kukhona okukhona ikuthi amaphephandaba kwesikhathi asinika indaba babe sebephenzela phezulu indaba le iyathona ukuthi kaloku esikubonayo noma umali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva lokuvumbuka namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade benayo beyifukamele oweminyaka leyi edlule
obaba yebo bebele nqayila namhla ikhona bayanatha omama bonake
kulukhunyana njengoba nje ngasiyo umuntu wesifazane kodwa angizange bengiyizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubaliswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani kangazi kodwa ngiyabona nyanakanela ngiyacabangela ukuthi labo babengabe lapha bengazi impithano zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenzela imiphela labo bangaphoki ukuhlala beqanda nje
amalahle ebantwini besifazana acitha nxa sebekhule okunganani
kubonike labo nkuma ngisoitolazo izazo ezizazi nezinto zomzimba womuntu kasivumelani ngobana bani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona bekudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo esika lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu isina injani omama kuyakunakanela ukuthi nxa bengashayi esikhathini kumbe sebeqede isimbi esintini okwabo sekuphelile kanti-ke izazi zithi hhayi kayisikho lokho kodwa-ke umayisihlawumbe amaayisithumbamba ayisithembisa amakahle ngapha ngabomama angatshintsha sibili
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umgandla siyabonga Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
salibonani babu Gande salibonani mthakazi omuhle
ye siyabona baba vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khonalokhu
baba inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu kodwa ikhathazwanga yodwa ikhathazwe namalunga amaningi kanye lomthwakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mdaka 5 lapho inkosi ayidinga ukucela khona izulu idinga ukubusisa izilimo ingayidishanyelo nokubusisa nje umhlabathi ngitsho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi afayo womthwakazi kodwa-ke lokhu kwehlula baba ngoba kuhandiwe emthethandaba kwafika behluleka ukubanganethesa isicala kungangezela umvilekazi wesibili uthenge sokwehlule lokho bamkhupha
namhlanje umuntu ozihlaleleyo nje ngumuntu ofree kathesi sesivela kuwo la amapolisi ukuthi yeye umhlangano wethu kawuzange wenzeke yikho-ke izolo bathe hhayi madoda aqhubekani ngento yena so umhlangano wethu uyaqhubeka mhlaka-18 kuyonalinyanga ngesabathi elandelayo liyana kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka-5
kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe kuyukuthi umcimbi laliwenza wawungowezamasiko ungela ezombusazwe
kulokucabangela okuthile ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethandaba khona ngale sebelama-PP yikho lapho abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hhayi kusho ukuthi khona ulokhunzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zokuba ngazo so basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela bona ukuthi hhayi singamekela belaphana uzakhuluma ngezombusazi so yikho okwenzakeleke khonoko
ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo kukhona yini okunye elizaba likwenza
silenhlelo eziningi kakhulu baba uGande minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi seyabekwa phela baba Gande lo mthakazi wonke saka-10 September igotshiwe inkosi inkosi esiphakathi komsebenzi imisebenzi yonke eyenziwa yinkosi inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi kule micimbi eminenge eminye esizabe lokhu esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nako ukuthi ihambele zonke izicinti zakomthwakazi engingathi izifundazwe zakomthwakazi njalo inkosi ivele sizaqala futhi nenhambo zayo zokuphuma ikhulumisana lamanye amakhosi ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi
hhayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
mthwakazi omuhle ngiyalivalelisa mthwakazi omuhle ngithi hhayi philani kahle mthwakazi lingakhohlwa ngaka-18 November siyabe sisegcekeni lencwana ngemva kwe-Highlanders Football Club lapho elizabe lihlangana khona le nkosi yenu ozani ngobuningi benu ngiyabonga mthwakazi omuhle ngiyabonga egande ba
lo-ke bekungumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele ebesikhuluma laye uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilali
singene kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini isiphathamandla sebandla lezaphu yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazane kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla lezanu-PF
njengomama owabasetini iposti yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye-presidency ye kungaba yikho but nothi le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba dingabezi kuphela kanti abanye abantu abahambe empini ngobani sikhona lathi esasihambile empini waye kungathathwa omunye ongasiwo wesemilia kolokuzeni yakomgaba omama bonke ababesempini ayisii for no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baya-neglect
kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla lezanu-P F
hhayi bekungaba ngcono kukhethe noma ngumuntu nje o-neutrali noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutrali hayi khona ukuthi omkamngameli ngase kunje so sekungani i-dinas yabona akusamelela omama islike singama-studies siyapho kuvuma ngingakutela ngenyuzipepa yangemande kumbeni yayenini owathiwa khona umama oloyali ku-president it's obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kundoda yakhe thina sizaba loyali njani kuye singasobafazi bakhe
inani labo lilungile yini omama laba abaphethe izikhundla kuhulumente
ungakhangela omama bayimajority yibo abavotayo kodwa sibalutshwana ezifundeni eziyi-vital na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation asilobandla elincindezelayo libandla sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenzayo ngabe izawenza kuhle omama babehlezi bodwa obaba bebodwa kwakungela kuhlukumezana even kathesi akula kuhlukumezana umuntu ngakukuthi ube uyakwanisa kumbeni provided uyakwanisa ukulokuza isifunda sona lesi akufanani labezani ukuthi ezani babehlezi sekungani ngama-quarters kungani yi-marriage quarter thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labobhuti bethu babengasondeli even lasezinkambeni zethu sasizihlalela thina sikhomandala siyithi sodwa
umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babe lalesi sikhundla labesilisa babe lalesi sikhundla yiphi
right kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over most probable nga kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezapho siyakuvuma thina ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sesalelwe yi-2 years uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years ezabe zikhulunyiwe zingafika athiye so usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye ahlale phansi uthathe over omunye so ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azayebufaka engcwabeni
lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko umnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla lezanu PF labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru
mina personally ngiyamzela ngiphinde ngithi isikhuni sichithisa umgwezeli ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza so kakuze laye ayesenza khona ngiyamzela njenge-human being kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane uyahlanya so umuntu ongazelwa ngabantu bemathebelele nto yena lo asizothi mzweni
ye kodwa uthi waxolisa
ngoba wathethisa ibidayeti uthi waxolisa asikuzwanga thina ukuxolisa kwakhona nxa waxolisa kunkomo kasiyelanga
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini isiphathamandla sebandla lezaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezikra asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Mamhlanga. Osgido ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uyaziwisa ngikhuluma nje khonapha eMelika eNew York lamhlanje. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.